I think tikatedzera zvanga zvichibuda mumapepanhau zvanga zvichibuda pa-television neparadio tinoona kuti vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti mai Hillary Clinton vachahwina uye vachahwina nepakuru vazhinji vaiti election inofanirwa kunge yapera by 8 PM saka vanhu vaitarisira kuti vanenge vahwina vahwinisisa kuti election yaisafanirwa kuva pedyo pedyo sezvatakaona nesuro
vamambo chii chakapotseka chamungati chakakundikana vatori venhau kuti vaone kuti aiva vatrambu vari kuhwina apa
ndinoona kuti vatori venhau vakaita yatingati misleed vanhu kuburikidza nemafungidziro maprojections avaiita musarudzo idzi ndinoona vakabvesa maprojections avo pazvinhu zvakaita sokuti vaHillary Clinton munhu agara nezvematongerwo enyika uyezve munhu ari kusapotewa nevanga vachitonga vaBarack Obama vatori venhau vakangotarisa zvinhu zvakaita saizvozvo vakaona sokuti vaClinton vari kuda kutonohwina mavhoti iwaya
Dr. Dendere, zvii zvingadzidzwa nevanhu kuveZimbabwe pamusoro pemafambirwo aiitwa sarudza?
Hazvizhinji zvingadzidzwe nevanhu. Ndinoda kungoti nditsigire kuti zvandiri kutaura izvi ndakambozvitaura vanhu vakasanditeerera. Chekutanga chiri chekuti ZANU-PF inonzi inoba maelection hongu. Hatirambi. Asi kune vanhu vazhinji vanosapota ZANU-PF. Vanoida chaizvo. Saka kana vanhu vachitaura nenhau dzemaelections kunyanya vari muopposition party vanofanira kunzwisisa kuti hongu ZANU-PF inogona kunge ichiba apo neapo asi kune vanhu vanoda ZANU-PF saka vanhu veopposition nevanhu vanoti chekuda kuti ZANU-PF ibude muchinzvimbo over the years kubva 2000 dzimweni dzenguva vanga vari too quick to dismiss support yeZANU-PF inobva kumaruwa naimo mumadhorobha zvekare
vamambo munotii apo
inini ndinenge ndiri kuwirirana namuzvinafundo nezvavari kutaura pamusoro pekuita engage kutaura nethe electorate pamazuva mashomanana andapinda munyika inoyi ndanga ndiri kuOhio Columbus Cleveland chandanyanya kuona ndechekuti bato remaRepublicans rakaita engage mavoters semuenzaniso patakaita interview nemutauriri webato ravaDonald Trump kuOhio aiti iye vaDonald Trump vakakwanisa kuuyisa manew voters vechidiki over a million zvichireva kuti mukufamba kwavo mukukambena kwavo chavainyanya kutarisa nyaya yekuti munhu ndiye anotozouya kuzovhota chanetsa kuZimbabwe kuopposition ndechekuti vanofunga sokuti vhoti inongozouya nekuti munhu haasi kufadzwa nezviri kuitiwa nezanupf
Dr. Dendere, tanzwa kuti mune mamwe matunhu matoita nyaya dzemhirizhonga vachinyunyuta nekukunda kwavatrump zvine zvazvingakanganisa here izvi
ndinoona sekuti vanhu vari kuita izvozvo vari kukanganisa asi muamerica tinovimba uyezve tinotarisira kuti vanhu vachabvuma kuti ndiyo sarudzo yaitwa nevanhu
ndopeta chirongwa nemi vamambo munoona sei ukama hweZimbabwe neamerica nekupinda kwaita vatrump mukutonga uku
maonero angu zvinhu zvinotaurwa pacampaign rally handizvoba zvinozoshandiswa pamatongerwo enyika asi kana azova muofisi munhu unoshandisa bumbiro remutemo saka maonero angu ndeyekuti vari redzi kushandidzana nevamwe zvakanaka